Ndezvekunyaya pamanye pachayo chayo which are made to cause the panic and despondence within the economy or within the country. Hapana zvakadaro kana kwete.
Saka mashoko aya sekuona kwenyu ari kubva nekupi nekuti hazvizi zvekutanga kunzwa mashoko akadai akambobuda zvakare masvondo maviri matatu apfuura.
Handimboziva kuti zvinomboita sei kuti vanhu vangova nyaya yedu zvemari manewspaper zvekunyepa nekuti handiwo mashandiri anoita hurumende kana Reserve Bank of Zimbabwe. Hatishandi through masocial media stories ba and chechipiri hapana mararamiro ekuti isusu tingatai seloco kanyani panonguva kuti pari zvanguva saka no handimboziva kuti vati appetite or the source of such stories whatever they know is at the end of the day people ndo anosuffer nokuti anonganyeperwa ubva ati madecisions ari wrong using wrong information ma fake news. Saka ndingokumbira kuti vanhu vezimbabwe vananga vaite matured enough kuandasira kuti takangosiyanarano mumafundo edu.
Gurukota rezvemari vamutuli ncuve vakambotaura ivo kuti pachapera gore rino nyika yezimbabwe inofanira kunge yava nemari yayo. Urongwa hwamuchiri kutarisira here uku?
Handisimbi zvakadawa regurukota remaindiyangobaangangu makade kubatanirwa minista wacho ibiseezeben gavena tongoziva zvipo zvanhasi tongodhara zviripo taka kuti isusu tinoshanda basa shoma zvakanaka. Izvo ndinoona kuti mungodorisera back kuna minister for his clarification on the issue.
Uko nyaya yemari yekunze kana kuti foreign currency yakamira sei pari zvino nekuti makambani akawanda ari kungochema kuti haazi kuwana foreign currency kubva kubhanga renyu?
Chikwadi ndechekuti izvo makambanis akawanda akuproduce zvakawanda because the high demand for goods and services from Zimbabwe. Angawe mafuta ekubikisa, angawe fuel, chingawe kana madrinks, mabeverages. Saka nekuti demand yacho yakakwira, there is also need for more foreign currency. Saka foreign currency inotobva kuti export. Saka makambani ari kuexporta ari kuexporta zvakakura shuwo. Saka hatitozi kugadzirisa nekuti what is required kuisa maexport incentives. Nekuita zvishuwa kuti the economy remains competitive kuti vanhu aexporte when foreign currency yavo yobva shanda munyika.